Africa continent iri kukura both in terms of economic growth uyewo zvakare in terms of population growth. Africa ine potential yakanyanyisisa. Yesakawanda anoona Africa se a growing market. Zvisikabari kuti aunge pane competition pakati penyika dzekuwest nenyika dzekueast in terms of kuexploita maopportunities ari muAfrica. Saka zvinobatsira in terms of kupromota matrade relationships uyewo zvakare mainvestment. MuAfrica tine machallenge akawanda pane inonguva anosanganisira kushomekwa kwemagetsi, anosanganisira nyaya yenzara, anosanganisira nyaya yezvikwereti, anosanganisira zvakare nyaya yeinfrastructure yedu generally haisi advanced, and infrastructure yakakosha nekuti inosapota mainvestments. Saka kune makambani akawanda ari kutaimira kuda kuisawo mari mune mamwe masectors iyaya andataura anosanganisira naenergy, nyaya dzeinfrastructure. Kushanya kwa Janet Yellen kunobatsira mukudyidzana ikoko pakati penyika dzemuAfrica neAmerica.
Pane zvingaitwe nenyika yeZimbabwe here kuti igadzirise ukama hwayo neAmerica igowanawo chiwananhuma dzakadai dzichishanyira nyika iyi?
SeZimbabwe, kudyidzana kwedu neAmerica kwatidererei mazuva ano, but tinotarisira kuti as hurumende yedu continues to implement my reforms, both my political reforms, even my economic reforms, kuchikidza nekoko kunogona kunge kuchizowandudzika munguva inoteera. But pane nguva hongu tiri kutengesana nekutengesana neAmerica, but I think there is more that could be done in terms of trade neinvestment pakati peZimbabwe neAmerica. Tinofanira kunge tichigadzirisa nyaya dzedoing business environment, even nyaya dzepolitics dzinoaffectawo zvakare nyaya dzeeconomics. Saka pakawa nekugadzikana economically, kugadzikana politically, tikaramba tichigadzirisa nyaya dzehigh inflation, nyaya dzemapolicies edu, nati zvinogona kuita kuti vemabhizimusi vanobva kuna naAmerica vanga vachida kuisa mari yakati wandei munyika yedu yeZimbabwe.